Vachitaura pachirongwa ichi vaFred Ngorima avo vanoshanda kumahofisi ehurumende kushamba. Vakati vari kuedza zvikuru kubatsira vanasikana vakamanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki nekuvaendesa kuzvikoro kuitira vaendere mberi nedzidzo yavo. Vakati sangano reRosaria Memorial Trust vakabatsira chaizvo kubhadharira madzimai echidiki aya kuti vadzokere kuchikoro zvokuti pave nevatanhatu vakatopedza dzidzo kumadziwa Teachers College.
Kuona kuti kubva kuuya kwaita Rosaria Memorial Trust ichishanda neMinistry of Women Affairs and Youth afamba taane zvinhu zvinobatika. Pakuuya kwaitawo Rosaria Memorial Trust tatova nevamadzimai akanga apinda muwanano nguva isati yakwana vanosvika vatanhatu vakwanisa kudzokera kuchikoro. Vakatodzoka vakanyora olevhu vakaenda panoti pamadziwa Teachers College vaamaticha. Saka tinoda kutenda Rosaria kuti yasvika takawana mareentry ekudzokera kuchikoro taane madzimai 6 maticha. Isu ndinotenda Rosaria nenyaya yekuti ndiwo imwe yemaorganization anoti tine dambudziko rokuti kana tichipemberera kunyange zuva remwana muduku vana vaduku vacho vanenge vasipo. Asi ndotenda Rosaria kuti inokwanisa kutora mwana iyeye yomudzidzisa aipo. Isu kushamba taakutoita anondizvo kana tichikomomoreta mainternational women's day, magirl child, ma 16 days of activism, taakuita anonzi magirls indaba.
Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawanda kudarika mamwe matunhu mukumbunyikidzwa kwekodzoro dzavo kuburikidza nekuroorwa vachiri vadiki. Mumwe wemadzimai echidiki akamanikidzwa kuroorwa aine makore 14. Muzvare tinotenda mwoyo vakaudza vanhu vakaungana pachirongwa ichi zvakaitika muupenyu hwavo pamwe neshuviro yavo.
Ndinemudzimai ne26 years ndakatenda nerezi ndine 14 years kubudikidza nekuti ndandichimhevera waindichengeta ndiwakanga vanitsvagira murume. Saka anitsvagira murume kudaro takagara nemurume mune tichingonetsana. Murume wangu anga ari mukuru, munhu anga ane mwana wake anga akamboita inemhoyo. Saka tazogara nekufamba kwenguva takagara timukunetsana kusvika ndazoita mwana wechitu. Ndaita mwana wechitu, murume wangu akasapakurisa mwana wake akaita sesine mwana wake musingazivi pe6 years. Murume wangu ndobva azvosunga kubva atohwa 20 years. Saka shure yangu ndeyekuti dei ndawanawo zvokuti ndiite ndichengeta vana vangu mabasa emaoko.
Vachitaura pagungano iri, muzvari Natalie Ruze vakati vakabatwa chibharo vaine makore 14, mukomana wacho akatsvagwa asi haana kuwanikwa. Vanoti vakabatsirwa kuita kosi yekusona neveRosaria Memorial Trust uye vakakurudzira vechidiki kuti vazvibate.
Ndakaabviswa ndine 17 years, ndakuenda form 4 second year. Pandabva ndangodropa chikoro ipapo vakaripotwa kesi, mukomana wachona akazotsvagwa anga atiza akashayikwa. Saka ndakazobatsirwawo neRosaria Memorial Trust kuita kosi yekusona. Saka ndongoenkareja vamwe vangu kuti vazvibate.
Mumwe mudzimai wechidiki Farisai Nyarambi anoti akarodzwa aine makore 16. Anoti hanzvadzi dzake dzakamuudza kuti hadzidzidzise mwanasikana.
Arorwa ndine 16 years. Shure mekunge hama yangu vashaya hanzvadzi dzangu dzikati hatidzidzisi mwana musikana. Saka ndakazororwa ndine 16 years. Zvandaita mwana wangu ndine 16 years icho. Saka murume wangu akazoshaika ndaane 27 years. Saka shure yangu yange irichida indovamawo basa rekuita remaoko kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yandinayo.
Sangano reRosaria Memorial Trust rakaumbwa naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda kubudikidza namai vavo Mutsvakabvu Rosaria Marumisa Dizha, avo vakasiyiswa chikoro vasiri pasi pezera rekuroorwa vakararama upenyu hwairwadza vari mudzimai wechidiki. Amai Gumbo Nzvanda ndivo AU Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages kubudikidza nenyaya dzavari kuita dzokusimudzira madzimai nevanasikana munyaya dzekurodzwa vachiri vadiki. Amai Gumbo Nzvanda vakati vanofara kuti hurumende itsva ine gurukota rinomirira vana vadiki nemadzimai.
Nyaya dzeviolence against women ndedzeurombo huri mumhuri, ndedzekutarisirwa pasi kunoita vanhukadzi, ndedzekushaiswa mukana kwevanasikana. Saka tinenge tichida kukoshesa kuti maresosisi ave available. Tinoda kukutendai mese mauya isu seRosaria Memorial Trust. Hapana kwatiri kuenda because isusu hatisi imwe NGO yangobva wamhene kuti kupi. ichizongo mara muno isusu tiri vana vemuno
sekuru vaamai Gumbo Dzvanga vapasika Hodeka vakati muchakabvu amai Rosaria Marumisa Dija ndivo vekutanga uye vekupedzisira kurodzwa nenzira yakaita iyi
hakutisina kurodza mwana ari mudiki pakaitwa mhosva pakaitwa mhosva It was an error. Kuti mai vako iwe muzvikuru varodzwe vari tiri mudiki.
Gungano iri rakapingwa nemasangano akasiyana siyana anosimudzira kodzero dzemadzimai kusanganisirawo madzimai akabva kuKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 kwamuriwa ndini Kiri Muzanyi.